Mutongi wedare repamsoro va Nicholas Matonsi vatura mutongo wekuti Epworth Local Board pamwene hurumende vamire kupwanyira vanhu dzimba mumusha weEpworth uri kumahombe kombe kweguta reHarare. VaMatonsi vati vanenge vachida kupwanyira vanhu dzimba vanofanira kutanga vatsvaga mvumo kumatare vasati vaita izvi. Mutongi wedare ati kunyange hazvo pasina mutemo wakadzikwa unoti vanhu havafaniri kubviswa pavanogara zvisiri pamutemo seuri kuSouth Africa nedzimwe nyika, bumbiro remutemo yenyika rinokoshesa kuti munhu wese ave nepekugara. Saka nokudaro, bumbiro remutemo idzva ndiro rinofanira kutevedzerwa kudzamara mitemo yose yaananganiswa nebumbiro iri. Gweta ranga rakamirira vagari vekuEpworth vatondera eBhatasara vatsinhira zvaturwa nedare.
Dare rekuhaikoti rakamirirwa naJustice Matonsi nasi vatonga vachiti ivo kupwanywa kwedzimba dzevanhu vekuEpworth nekuti vabviswe, inonzi eviction, hazvisi pamutemo nekuti izvi zvinofanirwa kuti zviitwe vanhu vachiteedzera mutemo. Bumbiro remutemo section 74 inoti kuti vanhu vabviswe pavanogara vanofanirwa kunge zvichiitwa kana vachinge paonekwa court order. Izvi zvanga zvichiitwa pasina kuwanikwa court order, saka dare rati ngavamire zvavari kuita.
VaBhatasara vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare nhasi vachiti dare racherechedza kuti ikodzero yezvizvarwa zveZimbabwe kuva nepekugara.
Ndinotambira zvakanaka zvikuru, ndiri kufara zvikuru, ndakamirira maclients angu kuti pari zvinezvi vanoramba vachiwana pekugara. Mvura yakuda kunaya, vana vadiki, vanhu vakuru, chembere nezvirema havachawanikwa vachirara panze. Saka zvinhu zvinofadza zvikuru kuti dare orabvumirana nechikumbiro chavanga vachikumbira.
Mumwe mugari wekuEpworth vaPeter Makani avo vakakwidza nyaya iyi kudare vati upenyu hwavaomera kubva pakapwanywa dzimba dzavo masvondo mashoma adarika.
Tiri kutogara panzvimbo yekutoti a group of families living in together so that for anything happens manero or what time again. Tiri kutoitira kutoti isusu tive tine security nevana bhozi nindokwanisa kutiza kana vana vanosara kana mukadzi anosara, which is handichazive kuti chavari kuuya uri kupwanya masikati o manheru here, nekuti pakauyiwa masikati vakauya vakadhimolisha dzimba nezvinhu mukati. Vanhu tikatiza takandirwa matiegasi, manheru vakauya vakatirova zvakare, kune vakatokuvara 23 zvakanyanya.
Zvichakadai, vaBhatasara vati mutongo waturwa nedare uyu uchasungira vari muhurumende kuti vasapwanyire vanhu dzimba vasina kupiwa mvumo nematare. Vamwe vagari vekuchitungwiza vakapwanyirwawo dzimba nekanzuro yavo, asi dare rakati nyaya iyi hainganzwikwe nechimbi chimbi.
Ndinofunga kuti mutemo uyu, mutongo wapiwa nedare uyu unovabatsira vanhu vagari vese vemuZimbabwe kusanganisira nevagari vekuchitungwiza, nekuti mutongo uyu unotaura kuti munhu abviswe panofanirwa kunge paine court order. Ende handifunge kuti vanhu vanga vachida kubvisa vanhu vekuchitungwiza havane court order, saka kureva kuti havakwanisi kuti vachienda vachinovabvisa, nyangwe zvazvo nyaya yavo yanzi haikwanisi kunzwikwa nechimbi chimbi.
Kupwanyirwa kwakaitwa vanhu dzimba kuEpworth nekuchitungwiza kwakakonzera kuti vanhu vazhinji munzvimbo idzi vasare vasina pekugara, izvo zvakashorwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Vagari vekuEpworth vakaendesa kumatare gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo, gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaKembo Mohadi, mukuru mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri, pamwe neEpworth Local Board vachiti kuputswa kwedzimba dzavo kwakanga kusiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.